Hey tai tai tam twakazo muhle Zimbabwe omuhle ndinomgamchira imchirongwa chedu chewe chidiki uhlelo The Connection Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything related. Today is Tuesday the 18th of June 2019 Zimbabwe omuhle welcome mune chirongwa chedu chewe chidiki. I'm your host Mike Ove. Once again, Zimbabwe Omuhle, ndinomgamchira muchirongwa chedu chevechidiki, uhlelo The Connection, lilami, your boy, yours truly, Big Mike, aka Mike Hove. Welcome to The Connection, Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything youth-related in Zimbabwe. And today is Tuesday, the 18th of June, 2019. Tonight on The Connection, we're discussing a day that is very momentous, not just in South Africa's history, but in Africa's history as a whole. Tonight on The Connection, we're discussing the Day of the African Child, which is celebrated on the 16th of June every year. When we date back to the 16th of June 1976, South Africa as a nation experienced a very momentous event, which not only shaped the nation's future, however, it shaped African history as we know it. In June 1976, South African youth of color took to the streets of Soweto in protest of being taught in Afrikaans instead of English. So bona bathi hayi thina njengabantu abensundu asifuni lokho ukuthi nizabe lisifundisa ngolwimi olwe Afrikaans. Hanzi ayi wakana mchida kuti dzidzisa either tidzidzise nechirungu sezvamamuchimboita kana kuti motidzidzisa nerurimi rwatoziva isusu. So essentially what they were saying abantu vasakulayo is Pansi nge Afrikaans asifuni lokhu. This was supposed to be a motion introduced by the Afrikaans government at the time as an idea of pushing forward the suppression against abantu abensundu. It is during this event that many refer to as the Soweto Uprising that people such as young Hector Peterson, who at the age 12 was shot and killed by Maphorisa. As mentioned earlier on, Zimbabwe Omuhle, the Soweto Uprising was a moment that shaped South African history as we know it. This is what led to members of the African Union setting aside this date, the 16th of June, as a day that we use to remember the people that died during the Soweto Uprising. But at the same time, it was a day that was set aside as a day that people utilized to raise awareness for children's rights in Africa. Zimbabwe is amongst the African countries that pledged to protect the rights of children and the youth. Amongst them, as mentioned, is the fact ilizwe lethu eZimbabwe lavuma ngempela, and it's in the constitution ukuthi we are going to protect amalungelo abantu abasakhulayo njalo abantwana. Kodwa is that happening elizweni? Ndizo zviri kuitika here? I'm looking forward to hearing from ama guests that are going to be joining the conversation. And of course, I'm looking forward to hearing what nina abalaleli bethu vatheri vedu have to say about nyaya ya tiri kukurukura nhasi muchirongwa. +12026192077 is the number to call if you're looking to join us tonight. However, Zimbabwe Omuhle, musakanganwe tiri pozve kare pa WhatsApp, saka munogona kuti text up +12026150318. Tiktevenyura zvakare pa masaisai anoti 909 medium wave frequency pa 4930 uyezve pa 6065 nepa 15460 kilohertz. We are live as we speak, Zimbabwe Omuhle. Kodwa abafisa kubukela ku internet, we are broadcasting live on our three web pages: www.voazimbabwe.com, www.voashona.com. Tiktevenyura zvakare www.voa.com. However, Zimbabwe Omuhle, whilst on the same issue of where we're broadcasting, we're also live on Facebook. So for all our Facebook fanatics, as we speak right now, tirikutepfenyura on our three Facebook pages, those being VOA Studio 7, VOA Shona, uyezve pa VOA Ndebele Zimbabwe Omuhle. Saka kana muchida kupinda muchirongwa, you can write your number and your name in the comment section, and I will be calling you live on air kuti mupinde muchirongwa mutudzo maonere enyu. Lingakohle phela mtswakaza muhle, share the program, faka nama likes, faka nama hearts kuitira kuti tione chirongwa neuhwandu hwedu. Eita, hola, Ndeipiko, Hamadzangu. If you are with us right now, you are tuned into The Connection. I'm your host, Mike Ore. Tanki, abontanga. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Now, all I ask is that you follow us on social media and join the conversation. Our Facebook pages are VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Or you can text us on WhatsApp. The number is +1 202 465 0318. To converse with me, Mwafunukumalami, can I tawara neni? Follow me on Twitter and Instagram. The username is @BigMike3. BigMyke3. Nansi ngoma eka DJ Skyver uthi imali yeqolo. The Bulawayo Arts Awards are approaching. Zimbabwe umuhle lingakhohlwa phela to vote for the boy u DJ Skyver. @BigMyke3 is the username on Twitter and Instagram. So BigMyke3 is a place you can find me on Twitter and Instagram. What was Zimbabwe umuhle? I'm right here with you all for the next hour. Saka musa tize mjenda kunana Twitter mjenda kunana aiwa. Tripana papa mapeje duma tattoo. Facebook VOA Debele, VOA Shona. We are Zepa VOA Studio 7. We can meet on Twitter and Instagram after the show. We're talking about the Day of the African Child. This is a day that was set aside by the African Union as a day whereby vachange vachicherechedza kodzero dzevechidiki, kodzero dzevana, dzinosanganisira the basic right to education, basic right to health care, basic right to sanitation, basic right to nutrition. Saka nyairo mugango nhasi ndeyekuti kuZimbabwe uko hanzi kune zvinhu zvakawanda zviri kuitika tichitaura so varairidzi vari protesta nao varu tanza watisku badarwa. Now, in turn, that is something that is affecting vechidiki kuzvikoro uko. Hanzi zvekare vabereki varu kuchema chema varu kuti ina angu pache zvangu mari yekubhadhara school fees handinayo. That is now in turn affecting the children's basic right to education. Muzvipatara, hanza muna mishonga. Saka, in turn, that is another thing that is affecting the basic right to these youths. But before we delve deeper into our discussion today, let's go back to the weekend. That's Bueleni, chigi chigi, go back. Where all the commemorations happen, pedangishilo ngati uhlelo lolu, this commemoration happens every year on the 16th of June. So this Sunday, abasakhulayo, who belong to different organizations, namely the ZINASU, and of course the MDC, the Youth League, had commemorations whereby they were talking about this issue, Nyaye, the Day of the African Child, and how it relates to Zimbabwe. Let's take a look.
Takaungana pano tine education isina affordable and accessible. Takaungana pano nema roads ane makomba. Takaungana pano with everything in shambles in this country. Why? And why? Is it because of corruption in ZANU-PF? It's not because of anyone. It's because of mismanagement in ZANU-PF. It's because of ET and his administration. And what are the answers? Saka it's too good. Nezwaraski till 1976. Vanava Niki and South Africa. Vawana kuti zvaari kuitirwa havazvidi vakaitei. Vanava Niki and South Africa. Vawana kuti education vanoda kupiwa.
Well, that right there was Umnumzana Godfrey Kurawone. He's the organizing secretary Batore MDC uko kuligi yevechidiki. But you just heard for him himself. That was an event that the MDC held over the weekend. Bona abasakula yabibandlele MDC. They separated. Banzi umoku mash west, umoku mash, umoku matebelele north, umoku matebelele south. That was the leadership of the MDC. And bona they were all there speaking about the Day of the African Child. Ngishilo ngathi inhlanganiso yabasakhulayo iZinasu, it's a students organization labo, they also had ama commemorations whereby they were addressing similar issues. However, Zimbabwe Muhle joining me live on air coming through via telephone from Zimbabwe is Godfrey Kurawone. So let's hear him speak for himself. Vakurawone, mapinda mchirongwa zvirikufambira mukoma.
Ziri kufamba mkuma maichi makadini.
Aiwa.
Makadini wa cherehe.
Istru kufara kana mungu kufarao.
Aya watinotenda.
Nyaere mkango mainzwa. Day of the African Child. Ndimi kababano. Hapa kuona ipa video. Muchi nyato taura. Mjita aiwa. Pane shunzaka wanda suru kufamba shaka naka ku Zimbabwe. That is regards to code zero. Zewe chidiki code zero. Zewa ana ku Zimbabwe. Tu zewo zere.
Isu sewe chidiki wa MDC. Takaona shaka code zera. Kubaitiana pangwe chete. Ne chidiki pasirose. Kukomemoreta zuwa iri rafiki tinjuni zuwa ratino ziwa kutiraka urai wa wana ma students anufura akanotewa 176 but wala kuti ayu waka sika 700 tayisa kwa wala kuzira tibatane ne pasirosi kuchelecheza zuwa ilo uro kichikonzida zatili kuona muna muzimbabwe hajina kusiana hajina musiano ne zvakaitika South Africa panguva iyoyo iko zvino izvi mukateera kwa video yanga iplaywa aita ya unemployment hamuna mabasa muno muZimbabwe aita ya education haichikwani hapa havana chikoro havakwanisi kudzidza nokuti mafiza asikuwanika chikoro chiri kudhura ukaenda muchipatara hamuna mishonga so all these they are basic human rights. And these are rights and not privileges. So the government should provide for these rights. So I suppose you could argue that the government in South Africa in 1976 know the same as the people on us, and therefore, at the government, we know as Wairoro, could teach,
Zino vakuraone chindudzeyo, how is the day of relevance to a country like Zimbabwe? Of course, I understand kuti pane pledge kuti, you know, as a country, we're going to be protecting the rights of children. But that aside, how is it of relevance to a country like Zimbabwe? South Africa went their own route. They have their own independence. They had their own moment of history. How is that specific moment relevant to you as a young person in Zimbabwe?
I don't know that I'm with Mabu Nas. So, when you move away, it's irrelevant. Never no, we didn't last in Zimbabwe. Education in Jayo, I see Kwani. Nas Munom Zimbabwe. Musongamji Badara, I see Kwani. Nas Munom Zimbabwe, the basic human rights are not respected. But that's the ethical Musa 1 August. Musa 1 August, what a foot you are far. Nukute wana pinda mustiji wachira atizira practicing and exercising their constitutional right. Jiriru constitutional Zimbabwe kuti is have the right to demonstrate. But wana Zimbabwe wana pinda mustiji waka full waka afamusa 1 August 14 January wana Zimbabwe waka ita shati daura watiaki diranshe kukwira kwa mitengo ya zunu waingo exercise their constitutional right. But wajinji waka full waka afamusa vazhinji vakanyangarika vazhinji vakasungwa nhasi vamwe vari mujere vachitongerwa mhosva yekudemonstrata kaisi tiri kuti zuva iri muZimbabwe rakatikoshera nokuti zvakafira vana muSouth Africa 1976 ndo zvatiri kuona nhasi asi tinodzidza isu sevana veZimbabwe kuti zvakaitika 1976 nesu nhasi if we want to free ourselves from this bondage tinofanira kutevedzera zvakaitwa nevana kwa South Africa.
Regai ndikubatei pamuromo wakuraone nditore muteerere then ndikudzoka kwamuri in 2 seconds and it
zvakanakai.
Right, Zuluka Ndabali yamuzwa nangu munumzana uGodfrey Kurawone uye ashuti ngombono wake in his opinion what happened in South Africa is very similar to what is happening in Zimbabwe today. Utwa ai amalungelo abantu abasakhulayo awahlonitshwa kutwa they mean nothing as we speak. Nilanithini ngodaba lukhona egudwini +12024650318. You can send us a text on WhatsApp. No manje you can call us live on air +12024650318. Asi, ndine mtereri wangu wakutanga, apinda mchiro wangu wa kola kola mlaleli, mbano kone kwenye. Aripara nare ndiani? Hello mtereri.
Hello.
Yes, Baba. Hello. How are you?
Hello.
Yebo, ngibani okhonekcingweni?
Mudube okhonekcingweni.
Baba Dube unjani?
Ngiyaphila baba kunjani?
Hayi ngiphilile, usungenele kuhlelo, usiqhoma ungapi baba?
Ngifona ngisezithawundeni eGwanda.
Yeah, useGwanda baba. Hayi siyabonga ngokungena kuhlelo baba. Udaba lukhona egudwini oluzwile namhla sikhuluma ngamalungelo abantu abasakhulayo sisanda ukunanza ilizwe leZimbabwe was joining amazwe athiyene kwele Africa sithakazelela usuku lwe Day of the African Child sibone ngomnyaka ka 1976 kuwabulawa abantu abasakhulayo kwele South Africa bona belwela amalungelo abo njengabantu abamnyama besithi hayi thina asifuni ukufundiswa ngolimi lwe Africans sifuna ukuthi bahloniphe amalungelo ethu namhla kwele Zimbabwe abantu abasakhulayo bathi hayi uhulumeni okhona akahloniphe amalungelo abo labo sebefuna ukwenza into efanayo wena uthini ngalokho
mina ngihlutshwa izenzo lezenzakalayo uhulumende wethu uyasibulala
Usibulala kanjani baba?
Umnotho ufile abantu siyahlupheka eZimbabwe ungacomplaina usubotshwa ukwekeswa amacala.
Pho kumele senzeni ukuze ilizwe liqhubekele phambili kahle baba? Ngenxa isi ushilo kahle wathi izinto azimanga kuhle eZimbabwe.
Izinto kazimanga kuhle sibili siyahlupheka
so kumele kwenzekeni ukuze silungisise udaba lukhona
udaba lolu ukuthi lulunge ukuthi uhulumende lokaphume esihlalweni
Kodwa yena uhulumende uthi wavotelwa ngabantu manje njengoba lonke leyangena lithi hayi wonke uhulumende lo makaphume ngibani wavotayo
kavotelwa ngalo wabamba ngodlakela
hayi siyakuzwa
kasho zathi nxa evotelwe abulala abantu
Hayi siyakuzwa. Baba Dube bengicela ukuthi uyehlise ivolume yakho ngenxa ngiyazizwa la.
Yebo.
Bengicela ukuthi uyehlise ivolume kancane.
Oh, ngiyabonga. Yiko uhulumende lo kasimvotelanga. Ngoba ngaye simvotele ngaye kabulana abantu.
Hayi siyakuzwa baba Dube ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhle.
Abafileyo.
Ya hayi ucingo la Dube ukukhanya la ngani luyahlupa phone ya baba Dube iyangayichinetsa zvikurusa saka I'll ask my producer to try get him back a little later hopefully network inenge singanetse panga paneka echo saka tino rombo kodwa ngibona abantu bakhanya ngani bayavumelana ngalokho okushiwo ngudube asambe nemakhaseni ethu amathathu sizokuthi abantu bathini kukhasi lethu LVO endebele ulo Musa Mazibuko uthi hola ba force sonke ngise Soweto kwele South Africa that's exactly where it happened June 1976 naleso wethu abantu abasakhulayo bona baphuma ngobonengi babo peacefully protesting kanti amaphoyisa athi hayi namhla sikhangela ukudubula abantu abasakhulayo abantu abamnyama and ngempela young 12-year-old Hector Peterson lost his life fighting for the rights of black people. Nangu Nenisa Dube uthi salibonani makadini. I'm watching you from Pretoria, North South Africa. Nesisa unjani, kwele Pretoria, abantu wabuwa kaStwana na Nenisa. Nangu Clemens uthi nanzo, Clemens unjani puti, umsunduzo ukona uthi ngilalele ngise Aratambo Echosa. U Albion uthi ngilalele ngise Alexandra Bramley. U Austin uthi ngise Johannesburg Roodepoort. That's where they prat Afrikaans, Mr. Austin. Uthi yayi prat Afrikaans minyer. Usindiso uthi salibonani sisonke. Hi, thank you so much abantu abangenayo kuhlelo. Balani imibono yenu so that I can read it live on air. Abafisa ukwengena kuhlelo, you can also write your numbers, sizakufonela. Bukase letu ele VOA Studio 7 nangu Ing Terry Singadi uthi my channel. It's your channel for sure. Welcome, welcome, welcome. U Efias Wondo uthi hello. Hello Efias. U Geto Love uthi no sound. Angazivele ukuthi magadzeri sayerenya ye sound kana muchitinzwa. Isai ma heart nema like ndirikuona unge bangwe varikunzwa. U Shedrick Gasura uthi what's the discussion danyatsu tsanangura va Shedrick. Nasi muchironga we're talking about the day of the African child. This is the day 16th of June 1976. A lot of young South Africans lost their lives. South Africans of color lost their lives fighting for basic human rights. Uforgive Mahlangu uthi put the sound. I Gutsa, please make sure Gutsi you increase your sound. I see Kang Lukti say Lungisa Utabololu Utariro uthi watching from Kenton Park in Johannesburg. Welcome to the program, Tariro. Welcome, welcome, welcome. Kupeji redu re VOA shona shunenge shuruku fire. Lennon dambazam. Face wangu yufambere Lennon. Anzi Mike Owe, my bro, how are you? Indribo angu. Anzi, I trust you, okay? It's when the youth of land come together, regardless of being Xhosa, Zulu, Pedi, Tswana, Sotho, to fight for their Bantu education and to fight for oppressive regime. Zimbabwe is also a dawn of such a revolution. It seems as though he's saying exactly what Godfrey Grawen was saying. Christopher Jamu, aruti watching live. Tino Gamchirai wa Jamu. Onya Sindoro Vaisa Nam. Number Tinofara Chikodze Vaisa number nayo Tsitsi Anzi watching from Cape Town Tinom Gamchira Mchirongwa Courtney Vati Bro Mike Morisei Aindrukufara Kanamchifarao U Edith is watching from Gaborone Dumelang Edith and Talent is watching from Cape Town. Who's it, brat Talent? What does Mbapo Mose? I have my second guest joining me live u CC u Melissa Chingwanangwana Yena Mwenhlanganiso Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ngishilo ngathi ababalisi bona bayatshengisela bathi uhulumende is not paying them enough. Good so I local everything that you guys are giving us is peanuts. I can't even send my own child to school, so what's the point? I can't get to school, so I can't do my job. But it's not for me to speak. Masizweni uthi yena u Melissa uthini. Melissa ngiyakwamukela kuhlelo sisi unjani?
Ngiyaphila, ngiyabonga ukwamukelwa.
Welcome, welcome, welcome. Mune chirongwa chedu cheve chidiki. Welcome to the youth program. Well, I'm looking to hear from the horse's mouth. I hear that your members of R2s are protesting today. Anzi, Maria Murugupiwa, Muzukufara Nayo, you're not happy with the money that you're getting given by a government, and you feel it's not enough to get by, so you put your tools down. Where to from here?
We as an organization have decided to withdraw our services because continuing to go to work at this point is actually a miracle, because in order for us to be able to fully give our services, we need to have our needs met. So our employer is not meeting our needs, and therefore we've decided to withdraw our services.
Mm-hmm. Now, the employer has verbalized a lot of concerns. The employer has said, you know what, one of your concerns is to be paid in U.S. dollars, but we don't have U.S. dollars, it's U.S. dollar. We're giving you what we can. How do you move forward from there?
Well, it's now common knowledge that our economy has re-dollarized, and it would be unfair at this point not to include civil servants, especially teachers. I'll speak on behalf of teachers. Everything is now in US dollars. We have to accept that our economy has re-dollarized. So our employer should accept that and listen to our concerns and give us our salaries in US dollars.
Now, Melissa, whilst on the spirit of the topic of today, the Day of the African Child, one of the rights, I guess, that people keep referring to is the basic right to education. Do you not feel as though, you know, such actions are something that are infringing on the children's rights?
Well, as teachers, our core business is the child. The child is our client. But in order for us to give quality education and access to education to all children, it means our needs have to be met also. because the rights of the child and the needs of the teacher are intertwined. So it would be impossible for the teacher to fully give his services and meet the rights of the child without their needs being met.
Mm-hmm. Aiwa Melissa ndachikumbura kuti mubate parunare ndidzokere kuna vakura vaone tsinzwo kuti navo vanoti nezvamba mabva kutaura handiti mama.
Okay.
Right, Zimbabwe muhle. That was Melissa Chingwanangwana from the Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Yena lai ungumbalisi. She is a member of our tools. Uta aitina, we're putting our tools down. Ngenxa yokuthi uhulumende is not satisfying us. Ngiphinde ngambuza ngathi, njengoba you guys are now protesting, is that not an infringement of the child's rights? Wathi hayi, for me to serve umntwana, I need to be able to be served. Lina ngilithini ngodabula khona. Kodwa ngezwe ukuthi ngilomlaleli, ndikuzondile umthereri, ndikubva ndayenda kuna vakurawone, pandopedza nomthereri. Kola kola mlaleli, mapi namchirongwa, ngubani okhona ecingweni?
Muri kutaura na Munyaradzi Mupondi.
Mukoma Munya, zviri kufamba.
Zviri kufamba mukoma.
Ndimi kamapinda muchirongwa baba. Hanzi Day of the African Child. Musi wa 16 June kuSouth Africa uko. Muna 1976 vechidiki vakapfuurwa nemapurisa. Ivo vechidiki vanga vachirwira kodzero dzavo. Zvino muri kunzwa vakuraone avo vebato reMDC muYouth League. Vari kuti nesiwo sevechidiki veZimbabwe taneta, hanzi kodzero dzedu dzirikungombunyikidzwa nahurumende varipo, saka nesiwo takatarisira kunoratidzira. Mungati nazvo izvozvo.
Nyaya yataurwa navakuraoni ino iri kunzwikwa. Munhu wose ari kurwadziwa muZimbabwe, but chaakuita ndechekuti vana vakuraoni ava vari kuzoita vachikanganwa kuti fataurwa nezvekodzero dzevana vaduku. Vakubatanidza nyaya dzekutambura kweZimbabwe. Kachitaura nyaya dzevana vaduku ndofunga tofanira kuti achitaura nyaya dzekuti free education, poita kana kuti access yekumabasa yekuti chero uchizikamwa kuti maindastry asara mashoma, government kungainyanyi kukoshesa vana vanenge vachangobvawo kana kumakoleji kumayunivhesiti veipiwa mukana yefirst preference. Madhara aya adarikidzawo makore epenjini obviswawo pachipinda ana adiki. Manje vana vakuraone ava kutaura zvehondo ava vari kutaura kuti hurumende iri kukanganwa vana veZimbabwe, iri kukanganwa zvinhu zvakadai, but izvo zviri kubata munhu wese. Yet isu takatotizawo muZimbabwe here, but noti kuda kuti ZANU-PF yakatikuwadza, hurumende yakatikuwadza. Titorinaa kutoona vanhu akaita sena anotobhilivha kuti MDC yakakondributa pakudonha kweZimbabwe. Takatotiza masanctions muZimbabwe, tinatiza ZANU-PF isusu. Before MDC taitovamowo muZimbabwe tichitoenjoya nyika. Saka ngavazive kuti iyo pati yavo yavari kumirira iyoyi itori pati yadambudziko, itoriwo dambudziko guru chaizvo chaizvo. Ngavasakanganwa. Saka kana vachitaura vari kumahofisi pavona vakuru vavana Chamisawo, ngavarangaridze kuti siwo tiri dambudziko homu kutambura kweZimbabwe. Ngavarangaridze kuvava kugadzira kudii kwavoko kuti vabetsere kubvisa mamazidheya yaiyi. Haisi kukanganisa ZANU-PF, haisi kukanganisa ZANU-PF, iri kukanganisa munhu wose. But kana vava kutaura nyaya yemakodzero dzavana, ngavasakanganwa kuti kodzero dzevechidiki dzakasiyana kutambura kweZimbabwe. Mukutambura imomo government ngaikoshese zvandataura izvo. No input yangu.
Right. Mati zita ndiani baba?
Munyaradzi Mupondi.
Mukoma Munya.
Mari yapashi inobva kuzaka kumasvingo.
Right, Mukoma Munya. Zvino manyatsobata nyaya yakanaka muchiti aiwa, panapa tiri kutaura nezvekodzero dzevechidiki, kodzero dzevana. Something seems to have come about patinenge tichienderera mberi nehurukuro iyi. I've had this conversation navanhu vakasiyana siyana. Vamwe vari kuti mamiriro akaita upfumi hwenyika seems to be the root cause behind why kodzero dzevechidiki dziri kumbunyikidzwa. Muri kunzwa Mzvare Melissa navo vari parunhare veAtuz vari kuti aiwa, isu hatichakwanise, tiri varayiridzi, hatichakwanise kusvika kubasa kuti tidzidzise vana ava, tivape basic right education yavo. Imi muno mungati pamusoro pezvozvo, togadzirisa sei upfumi hwenyika kuitira kuti kodzero dzevechidiki dzisambunyikidzwe? Vechidiki ava vaende kuchikoro, vaende kuzvipatara, varapwe zvakanaka, vawanawo nutrition iri nyore, vanwe mvura iri safe and clean.
Ndiri kupanzwa ipapo pari kurwadza munhu wose muZimbabwe, vechidiki nevechikuru kana mapensheni ani nani. But pandiri kuti ipapo ngapasangomhanyirwa kungoti government chete. Takatarira pakapinda vamunanga munhu aitaridza kuti shuwa ane shungu dzekuti chii. nyika igadzirisiki chifunga chara magadziri akaita covid ake yakubva kuvana diki vana kati covid ri achisara vanhu akaita sana mutorimwe vastombori kana mupolitics atakati munhu anga aine shungu but akashava support mwatara chitiri kuti ajecha haivhei uye haiti sei nyaya yepolitics hainesi muzimbabwe chitokambotaura kutetuka muri ikoko pandombera wamamistengi kwatara pindira kaita ana George Bush kana pindira kaita Donald Trump aripo pandoita mutauro but vanozoenda behind the scene sevanhu vakuru sevanhu vari kuitira nyika yavo votaura behind the scene kuti yomudhara iwewo Trump iwewo wakaenda kurussia ukanodana vanhu vaiita kuti vamarussians ayawo mutoti mundibirire but anyway nyika ndeyedu ngatiende kumberi ngatiaure behind the scene toona tete sei tisaitika mangwana ndo zvatanaita vanavachamisa ndiri kumanya kutaura kuti IVU interview wama elections wa kuti youth yake yakumanya kupinda murodi akaita sei hasi kuvadzivisa after that akutaura futi kuti those people they were stupid vangu manya apa tasina kutaura basa maproblems a muzimbabwe hasi kubva ku one side ngati tigamushire izvozvo kuti maproblems a muzimbabwe hasi kubva ku one side kuti zvigadzirisike zvinofanira kubva ku both sides kuti zviri kubva kudivirimwa obvuchi mapato makuru maviri akanganisa zimbabwe is ZANU-PF ne MDC saka vana vanzanani vakuraona ngavatara vakamirira kuti semunhu wepolitics semunhu ari kuembisa vagoni kuzoshora divi ravo vatara vakamirira ngoka ingoma inori achiti pangu pangu achi chokwadi nechekuti mapato avari maviri vakakanganisa zimbabwe
aiwa allright tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa mukoma munya mudzoke next week right vamunya vataura zvinhu zvakawanda ipapo regai tinzwa kuti iyena ukurawo neutini ngombono kamunya vakurawo nemuripo parinarere Godfrey are you still on the line
yeah ndiripo
right you heard everything that Munya said he's dropped a lot of points his first I guess analysis was kuti hanzi zvamuri kutaura izvo hanzi chimbomira whoa nenyaya dzehondo whoa And this is about children's rights. Munoti nazvo.
Chekutanga ndoda kueducate mukoma munya kuti vazive kuti Zimbabwe ine one government. And that government ikutungamirwa navaemazero munangagwa veZANU-PF. And when Zimbabweans claim their rights, they don't claim from Machamisa as the government. They claim from ZANU-PF and the government, because ZANU-PF is not government at the moment. Mm-hmm. And Mnangagwa is the leader of the government. So, Karamana Zimbabwe, what claim are their rights? What do they claim about Mnangagwa and his government? Karamana Zimbabwe, what do they claim about Mnangagwa and his ZANU-PF government? Karamana Zimbabwe, what do they claim about Mnangagwa? Education is accessible to Rakwana. One of the Amnangagwa and his ZANU-PF government, because no other government. Pagutina Chamisa, Tina Mukayo, Rukunzuka, Nika. Get up, Posha. No good, I run input Chavana at the moment in government. So I don't follow up to Chennai, I didn't get to Apamukana. He did the wood, I Zokoro, to call my Panama results. Saka isu ivo kana vachida kuzoblema vachamisa ngaavape mukana first vaapa mukana wekutungamirira nyika toona zvavachabudisa
aiwa mukoma batai parunhare tinzwewo kuti muzvare Melissa vari parunhare apo vanotinazvo nezvamabva kutaura sisi Melissa usakone cingweni
tisikone
So kupume into enenye la you know one of the issues umzwilu Godfrey asitai uhulumende ngikhanya ngani nguye ohluphayo kodwa umlaleli uyangena kuhlelo uthi hayi you can't just blame it all on government you're the people who are mainly affected by what's going on and in turn it's something that's affecting the children what would you say about everything of that
okay firstly children should not have to suffer for all this the child should not be worrying about bread and butter issues and our stance is our movement is actually is not a political one. Mm-hmm. We just want our bread and butter issues to be addressed, mm-hmm. and so that children get their rights are fully attended to. So we just all we want is to be able to go to work and to have our salaries in US dollars. That's all.
Aungitsheleke Melissa, how do you then separate the two? Because there seems to be a link between everything.
sorry?
How do you then separate the two between the bread and butter issues and the stuff that kids are having to go through? Because as we mentioned early on, everything seems to be, the root cause seems to be the economy. So how do you then separate, okay, amalungelo abantu abasakhulayo wona, we need to make sure they're not infringed on, but at the same time, fix this issue?
Well, unfortunately, at this point, their rights, they're already infringed on, they're affected. So right now, we cannot separate things. So we can't unite. So I think the way forward right now would be for all the stakeholders involved to come together and try to come up with a way forward so that the rights of the children are not infringed on. At this point, it's we can't separate. So we can't. So I think the major way forward is to have all interested parties sitting down together and trying to find a way forward.
Okay. What's in Ubamba? Ngane cengweni ngithatha umlaleli sizwe ukuthi yena umlaleli uthini ngombono wakho. Kola kola mtereri mava kupinda muchirongwa ari pari nari ndiani. Hello, kola kola ngiyezwa ukuthi ngilomlaleli cengweni. Ndikunzwa ukuthi mthelele ava kudropa aiwa nyaya yemugango mainzwa Zimbabwe omuhle nhasi tiri kutaura nezvezuva revechidiki zuva iri rakananga nekucherechedza mabasa akaitwa nevechidiki vekusouth africa uko 16 June 1976 vechidiki vekusouth africa kusanganisira vahector peterson 12 years old young gentleman took to the streets of Soweto in what people know as the Soweto uprising. Ndipo pakafa vechidiki sezvamanzwa zvabotaurwawo navakurawo one vechidiki vakawanda vamwe vanoti 500 vamwe vanoti 700 vakafa vachirwira kodzero dzavo vanga vachiti aiwa vachiudza varungu hurumende yeapartheid yenguva iyoyo muna 1976 vachiti isu sevechidiki hatisi kuda zvokuita zvokudzidziswa neafricans hanzi kana muchida kuti dzidzisa either teachers in our mother tongues or teachers in English asi zvokuda kuti dzvinyirira muchitipa muchitedzidza neafricans aiwa hatidi tabva tabvunzawo vakurawo one navo vechidiki vebato remdc ndovanga vachitendera nyika yese vane chirongwa chavo pavanga vachisangana nezvizvarwa zvekuzimbabwe vachinyatsobata nyaya dzakasiyana-siyana that are linked to the issues that come with the day of the African child. Tiudzeiwo maonero enyu pamusoro penyaya yatinayo mugango +12024650319 is the number to text on WhatsApp. Otherwise munogwanisa kutibata pa 6192077 of course +12024650319. Ngatisanganei pachirongwa The Connection tripano tione kuti vanhu vari kuti chiiko pamapeji edu. Vanhu vakawanda vari kupinda muchirongwa ndinotenda zvikuru ndotofara. Hudson Michael Mungwama is saying haana kuvhoterwa ndokushaya kwaakaita support usatinyepera. It seems as though he was referring to kuno muteereri redu mukoma Munya. Hanzi naKay Mukunda, stop comparing Zimbabwe to USA. Hazi hakufiwe nenzara kana kushayikwa mabasa kuamerica. Aiwa ichocho hachisi chokwadi, not munhu wese ane basa kuno kuamerica, but I understand your point mukoma Kay Mukunda. Hanzi Munya is a ZANU PF mouthpiece. Hapana chakashata nekuva munhu anotsigira bato rezanu PF as long as you're being logical. Fortune Brighton Mafurise is saying, watching from Rudeport, South Africa, please call me. Okay, mkoma Fortune, tichakutua gai tukupinza mchiro ongwa. Mkoma Peter is saying, call vaisa number yake, tichakutua gai kutumipinde mchiro ongwa. Stanley Ziripili is saying, watching from Western Cape, that's the home of Afrikaans itself. Hoogant, Stanley, hoogant, hoogant, ek is baie goeie. Alright, ngati nzoe kutu, dirugun zote ndine mtereri. I have another colleague, lingweni, asizo eni kutu yena uti ngotabolu kone kutuini. Kola kola mtereri, mapinda mchirongo, aripari nari ndiani.
Magadi zeni studio 7.
Ya, yeah, iwatiri bozo, muri raite.
Nukara kese, muritora na Jonathan, harimu Debele, ni South Africa.
Mukoma Jonathan, ziri kufamba, iri kudebe.
Jonathan,
koma Jonathan wekugokwe, right? Aiwa tinofara zvikuru nekuva nemupachirongwa. Nyaya iri mugango mainzwa June 1976 vechidiki vekuSouth Africa vakapfuurwa nemapurisa apo vanga vachiratidzira mumigwagwa uko kuSoweto uko kuJohannesburg kuGauteng vachiti isu hatisi kuda kuti kodzero dzedu dzimbunyikidzwe. Munotii nezuvai?
Nguva iri ndinoona rari zuva rarakaoma seri kuvana vekusouth africa nechidiki yekusouth africa asi vakazvisarudza kuti no izuva rekuti rimati nambo zvekunanga kuri sununguko rizvazve rinokosha kodzero dzemwana kodzero dzemwana ndanga ndakuda kukwira nehasha pataura umwe umwe afona kuti jehovhen asaira kuti haifani kutanganiswa nepolitics chekutanga politics inoafekta kodzero dzemwana politics inoafekta kusafamba kwezvinhu munyika zvese izvozvo zviri centered on politics sakana politics zvisina kunaka hatingakwanisi kuwana wechidiki akasununguka hatingakwanisi kuwana wechidiki aswana kodzero dzake kodzero dzemwana dzewechidiki ndedzipi number one dangoti ga number one kodzero dzewechidiki dzinonanga kutanga kuva nedzidzo yakasununguka dzidzo isina kuti une mari kana kuti hauna mari unofanira kuwanika uchienda chikoro kodzero yechidiki inowanika kana uri munhu anokwanisa kuti warapwa paunoda pawakasununguka paungonzwa kuti nii hapasi kumira zvakanaka munyama dzako zvese zviri mukodzero dzemwana wechidiki asi kana zvichiri kuwanika kuzimbabwe tinotarisa kuti zviri kubva pasi tinoona zvichibva kuti hurumende inenge ichikundikana saka kana hurumende ikakundikana ndo patinoona wechidiki vachitaura kuti aiwa kana zvadai so tinopinda musiti kana zvadai so chero pakafa vanhu 500 sevakafa kusouth africa aiwa ngazviitike hazvo asi generation inotevera inenge taigadzirira pakanaka saka vanotaura kuti hazvifaniri kusanganiswa nepolitiki ngazvitauro zvakasiyana titaura zvekodzero chete dzevechidiki aiwa vari kurota vanofanira kuti vatange kutaura kuti kana izvi muchegumi chikasavako ucheki zvinodzatangira pati dzatangira kuti kana papolitiki ikasafamba zvakanaka nyika ikafamba zvakanaka kana chegumi chechi hachiuyi saka dzimwe chete kana politiki idzodzo fusi ikafamira zvakanaka kodzero dzevechidiki haakwanisi kudzieksesaiza kuisforai saka inini chidimbo ndiri kuti izvoni aa ngatitange tagadzirisa kupolitiki ende politiki ya dzinogadzirisa nevechidiki kwete vatana vabvezera ngavagari kumba vagara kumba tokwanisa kuva nekuziva kuti taakutungamirwa nemunhu anonzivisa
right mukoma Jonathan regai ndimbokubvunza iwo kamukoma mira musati maenda mukoma ndine mubvunzo wandachida kukanda kwamuri semuteereri makaona vechidiki kusouth africa muna 1976 vakaenda vakanopfuurwa vakafa vachirwira kodzero dzavo zvino tiri kunzwa vakurawone navo bato remdc last week vakatoita press conference vechidiki vakati aisu nesuka nhango zvikanzi madii nhango mukadii nhango mukatirova tiri kunoratidzira tichiratidzira kodzero dzedu asi nehistori yatinayo makaonawo gore rapfuura iri kwakaurawa vanhu vakapfuurwa pavanga vachiratidzira this year zvikaitika zvekare zvino zvazvo kuti vechidiki varase upenyu here vachirwira kodzero kana kuti pane imwewo nzira yatokwanisa kutora kuitira kuti kodzero dzevechidiki dzitange kuremekedzwa
tinonzi kodzero kuti mune kodzero dzenyu kodzero dzenyu kana mune mudzvanyiriro kodzero dzenyu nemadzvanyiriro kana makadzidzvanyirirwa ende kudzirwira don't expect to get it in a silver plate don't expect the way to get your right in a, like a walk in the park no it won't work like that tichiri kurangarira tichiri kuchikoro ndakambozviitawo ndandiri mumafidhi munini akasiyana siyana tichiri kuchikoro taiti kuti tinzwike kutanzwika maitenge matoita chimwe chinhu chinopa impact for that impact of losing life haisi yatinenge takatarisira chirwira zvatichirwira asi unotoona kuti hapana imwe nzira kusiri mufande kuti kana iwe uchitiwo ukaenda kuchipatara kwazvo haukwanisi kunge uchirapwa parikuti hapana kana chinenge chichifamba saka kana kodzero dzako usiri kudziwana within the peaceful means itenizi sacrifice hapana kusiri kufa
aiwa mukoma Jonathan tinotenda zvikuru nokupinda muchirongwa mudzoke next week handisi
ndatenda chose ndatenda chose mukoma jonga
aiwa mukoma jonga ndisekuru vangu ari pachirongwa izvozvi ndi Mike Howe
aiwa
musatye chavaudza hangu kuti muri kuvafunga allright nangu Jonathan Zulukandaba ungenele kuhlelo waze wakhuluma okunenge kodwa ngifisa ukuzwa kini mthwakazi omuhle ukuthi yini umbono wenu mayelana lo hlelo mayelana ngodaba esilalo kuhlelo lamhla ekhasini lethu elevoa ndibele kulabantu vele abafaka imbono wabo thank you so much nangu unqobani uthi siyabonga msakazi ngisegoli ehilbro kunjani ehilbro mnumzana nomsaneke vanhu uthi june 1976 intsha yayibrave bezimisele konke okungenza futhi babazi kuhle ukuthi yi do or die. Njenga loko kushiwo ngumnumzana uJonathan usandukungena kuhlelo kuthiwa when you are fighting for your rights, it's a fight for your rights. Kuthiwa don't expect it on a silver platter, Zimbabwe muhle. Nangu Austin uthi God is about to do something good for Zimbabwe. I remember one of the prophets said so. Liyavumelana ngombono wakhe na. Nangu Sikhumbuzo Mlalazi uthi uSatan sewathiwa liplayground ezweni lakithi. Kuthiwa izinto azimanga kuhle yiphelise ukuthi hi, there's a force that's playing in our country and it's inexplicable. It's not a good thing. Nangu Tau uthi call UK was wafaki nombolo yakhe. Hi, Tau, sizakudinga tshakutshaka ikhutshwa kumpinde mchirongwa. Asingathi dzokere kuna vakura one teens worked in ivo vanotii nezviri kutaurwa nevatereri. Vakura one muchiri papari nharere.
Iripo.
Right. Pane zvinhu zvakawanda zvokubuda muchirongwa nhasi. A lot of things are coming out of the program today. Now let's backtrack a little bit. I'm sure I've had the opportunity of speaking to other activists and other young people and so forth. And a lot of them seem to believe that, you know what, Zimbabwe is at a stage and point whereby for children's rights to be respected, something similar needs to happen. Everybody watched Sarafina and we all saw what happened, what the outcome was. We all have a fair idea of what happened on the 16th of June, 1976. Now we're hearing you guys as a party, as young people saying, you know what, no matter what, we're also taking to the streets. We're also doing it. Do or die. Whatever happens, happens. How do you move forward? Is there no other safer way of getting this done to ensure that the rights are respected?
There's this quote by King Martin Luther II, which says, "Our lives begin to end the moment we become silent about things that matter."
Mm-hmm.
So the moment we see our education system deteriorating and keep quiet, it means that's the beginning of the end of our lives. The moment we see hospitals without drugs and keep quiet, that's the beginning of the end of our lives. So the best thing is to stand up and fight for our rights. And there's no one who will come to fight for us. So the best thing now is to learn from the 1976 event of South Africa. We should sacrifice and commit ourselves to fight for the general Zimbabweans, to fight for the general Africans, to fight for everyone. Because it's not everyone, we have got the talent to speak for someone. But the few that we have in the political circles, the few that we have in different countries, can speak on behalf of others. And that's the reason why, as the Youth Assembly of the MDC, we are saying this month of February is a month of radicalization. So starting from July next month, going forward, we mean business. And we are going to stand for the rights of the young people. We are going to stand for the rights of the ordinary Zimbabweans.
Mm-hmm. Aiwa mukoma kura one regai ndikubatei pamuromo ndiende kuna Melissa Tinzo uti yena uMelissa utini. Melissa usakonekti mwenisisi? Hello, Melissa?
Hello.
Right. Yes. A lot of things seem to have come out of this discussion and I want to come back to you seeing as though you guys are apolitical and I really love that fact. Now, Sigesa Kasisuguti, you know, the biggest issue ekhona that seems to be leading to all this is isimo somnotho esingamanguhle. Now, isimo somnotho abanye bathi hayi ngeke ukwanisa ukulungisa isimo somnotho without fixing ipolitics. Kodwa ukupolitics sekule stalemate. Abe MDC bona bathi umnankagwa kumele achiye umsebenzi. Umnankagwa yena uthi hayi mina ngavotelwa ngangena okusemthethweni. So we need to figure out a way forward. How do you then go about fixing udaba lolu njengoba there's so many things that are now going wrong based on into encane kanjalo?
Okay, well, like I said before, Tina, we are not a political movement.
Yeah,
we're just our issue is mainly addressed to our employer, whoever is in charge. We're just saying, Tina, as in legacy 70 slambide. Niggas have been seven in Islam Bibi, Sifuna, Omuye, Oskachileo, Eskanile, Awe to Amarite.
Mhm.
Engakanile, Awum to Anagupe. So okuningi kwe politics ngeke sikomente ngakho, siza komenta kakhulu like I said before on bread and butter issues.
Hayi ngiyakuzwa sisi. Manje now based on like you said, it doesn't matter who your employer is as long as you're fed. Abanye ababalisi bona bathini? How are they going about helping abantwana babo?
Umbalisi is a teacher khona phala naye ungumzali. So by withdrawing our services, so we said truly that it's difficult for us to cope with our own children and also with the children that we teach. So specifically with situation you would assisakwazi ukuthi senze sisitake pants. But not we're just withdrawing our services and staying at home and waiting for that dialogue with our employer.
Mm-hmm. And at what stage do you then retract to be willing to work alongside your employer?
Well, I don't know. Well, I think, like I said before, well, there's revenue tax.
Mm-hmm.
That can be refocused on our social services. Mm-hmm. Like education and education, like we're talking about now, education and even health, because all those things affect children. Maybe there should be a refocus on revenue and how it is distributed on all the social services.
Mm-hmm.
So I think maybe that's where the issue is.
Hayi ngiyakuzwa sisi wathi ngikubambe kancane ecingweni sizwe ukuthi abalaleli bona bathini ngodaba lokho egodweni. Ngibona u-Owen Nkomo uthi ongasifaka kuthiwa ongasikufa yikuphi ngoba sobulawa yindlala ngokufanayo nxa ungaphakami silwise lobo bezanu PF ibadlele ezanu PF. Peter Uti, the problem we have in Zimbabwe, some youths are used to oppress themselves, especially from ZANU-PF. In MDC, youth are ready for change, but because of these thugs from ZANU-PF, they infiltrate in our peaceful demonstrations and start to break things, looting things and breaking things as a result of these violence. State security will be unleashed to query the barbaric behavior. Woo! Hi, abantu bakhanya ngana bamthembu uhulumende ngempela. Kodwa uAlec uthi listening from PTA, baba zwiri kufamba ere ku PTA. Hi, Zulukanda Bagoto, I have my third guest. I'll sell us cards to Bushelo, but let me quickly take my third guest, hear what she has to say. This is Bushelo. Joining me is a researcher who has a keen interest on children's rights. Rights in Zimbabwe, Eshnes Masimura. Mzare Eshnes, Zulukufambe.
Zulukufambe.
Right. So many things have happened, Pachirongwa. Kurukura nyaya ya June 1976 uko South Africa vechidiki vakabuda nehuwandu hwavo vachirwira kodzero dzavo, vamwewo vakafa vachirwira kodzero dzavo. Kuzimbabwe uko vechidiki navo vakuti haiwa takuda kutora matanho akafanana, tikuda kurwira kodzero dzedu, hanzi kodzero dziri kumbunyikidzwa. Tikatarisa muzvikoro varairidzi vari kuti aiwa isu were putting our tools down, hatichakwanisi kudzidzisa vanhu vana nekuti chi nesiwo tiri kuenda tinodzidzisa vana tine zvara, vana vedu hatichakwanisi kuvabhadharira school fees. Mukatarisa muzvipataro, I don't know how many times madoctor achiti nesiwo taakuratidzira nekuti hanzi mukatarisa muzvipatara zvinhu hazvina kumira mushe. Zvino todii kuti nyika iendere mberi uyezve kodzero dzevechidiki dzisambunyikidzwe?
Inyaya hombe yamukutaura Nkoma, asi ndinoona sekuti tikagara pasi tikaita chansa dhiruti yedialogue inogona kutibatsira. Dambudziko ndeyekuti tose taangosungikana tiri kushandisa hasha. Saka nyaya yekuita mademonstration kana kuti kuita mastrike vanhu vari kuzvishandisa zvazvo, asi ndoona sekuti kutora matanho ekuita more of a dialogue approach yekuti togadzira maplatform togara pasi totarisa kuti pane situation yatinayo zvii zvatingaita kuti zvinhu zvive neshanduko.
Hatina
kutendekana kana kudii.
Asi muri kunzwa varairidzi, the teachers tinayo umo we msanga we atuza varuti isa ati ite je politics ni aedo aise politics istungo chema tumta atis kubadaro but I read they have gone back and forth na employer vachingo vimbiso tishakubadarai na nasi wako chema wakuta taneta nongo vimbiso tishakubadarai nasi atichade nangu mkati vimbiso until taona onda kubata mari yangu chiti mari yangu iri mbanga andis kuda zino todi nukutu wanao nao vachatanga kuchema vachita pando ina kuchikore na andis kuziza nukutu mrai rita hapa
nyaya iri pomu kwa bandia kuti aya ado kuti tingatiko ma symptoms eki gore chime chiombe chiri munyika chinova nyaya ya ekonomi yedu inoda kuti ivandudzwe kuti pave neshanduko pane zvinhu zvose izvozvo kuti government kana mari iripo handifungi kuti vangaramba kupa mari varairidzi mari yekuvabhadhara asi kana ikonomi ichirwara zvinoreva kuti nyange homwe yegovernment inorwara government isu vatumwa vatakaisa isusu kuti vatimirire vabate homwe yedu vachimaneja homwe yedu handisenyika ivo pachavo kana vasinawo mari zvinova zvimwe zvinhu zvinogona kuva zvinoneta kuti pave neshanduko inokurumidza yekuti maticha akatoda mari yakati government yobva yadi yabudisawo mari saka indakaona sekuti nhau ihombe ndeyekuti senyika tofanwa kungogara semayouth kunyange sevana vadiki nesuwo tofanwa kungogara pasi toona kuti tingabatsiridza sei nyaya yeikonomi yedu ndo chinhu chakanyanyisa kukosha zvimwe zvese zvinozogadziriswa hunge kana tawana magadzirisiro eikonomi yedu.
Mm-hmm. Right, Ashness, I know another thing that you're really passionate about is girl rights. The issue itself, June 1976, this year's theme is more about enforcing all of children's rights. What exactly is the biggest issue when we're talking about girl rights, especially amongst the children?
So for me, the biggest issues that are coming in for in terms of children, I've been working with children. I go to places where like hopefully where I meet children who have been abandoned by their parents. Some of their parents have gone to look for work out there and they've decided not to come back and stuff. And I help out in the little way that I can. But the issues that I've seen is the access to basics, like even just education, access to decent, like health facilities and stuff. Even though they are there, the facilities, but for them to afford them, or even to find the knowledge on how to get the free resources that are available for them, they don't have. Some of them don't have that information. But I think from what I've seen, the key issues that are affecting children's rights is when women are not empowered economically, when men are not empowered economically, it becomes difficult for them to safeguard the rights of their children.
Mm-hmm. All right.
That's
what I've... Yeah. Zimbabwe omuhle sekusela ama minute ayi 2. So let me give each guest about 30 seconds to wrap up the program. This is Sigqibuhlelo. Notanga nemi vakura one 30 seconds chipeta ichirongwa tudzewo mazwi edu ekupedzisira.
All right, Mukuma Mike, ndanzida kuti it's been long as Zimbabwe and as young people singotarisa our rights being violated. And now let me send this message clearly to the young people. Kuti the time is gone where the young people have to be commentators. The time is gone where the young people have just to be analysts. And the time is gone where the young people have to be the critics. But it's high time that we have to stand up and take charge of our future as the young people and defend our rights.
Right. I want to return as Guru. Melissa, last 30 seconds. What are your words?
Okay, we as teachers want our rights to be met so as to also meet the rights of the children. So we are going to put our tools down until our needs are met. Then after that, we can fully offer our services.
I, Zimbabwe Omuhle, thank you so much for both, all of you, all three of you for joining me on the program. I really appreciate it. Zimbabwe Omuhle, sesifike emaphethelweni ohlelo thashika magumo echirongwa chedu chanasi. The Connection with your boy Mike Hove, Iowa. Tabata nyaya ya June 1976 apo wechidiki veku South Africa vakanoratidzira kuZimbabwe zvakare vechidiki vari kuti aiwa isu kodzero dzedu dziri kumbunyikidzwa nesiwo tukuita zvisei. Anokonekana nemufaro, ndini Mike Hove. Bye-bye!